Muchirongwa chedu chemumanzi nasi tine hurukuro nemuimbi Greatman uyo ane kambo katsva kari kunetsa. Mkoma Greatman tirikuona vakawanda vari kutambira zvakanyanya kambukenyu kamaka rova na Matthias Berako kanonzi kuita kwamwari.
Ndinangoti kamboka kanzi kuita kwamwari ndakabatana na Matthias mbere nkari kutambirwa zvakanyanya ndedezinhu rezimbabwe rurimana muzimbabwe kusanganisira nerurikonze kwezimbabwe kusanganisira nevariko kuamerica kwamandibata muri song iri ndinangoti is more of a continuous kubva pandakaita that stake nasulumani chimbedzira enzii pandakazvarwa and now I was trying to explain kuti kuita kwamwari kusimudza munhu kubva pasi paangari vachimuisa pachidanho chimwe chepadenga saka is more of a continuous kubva panapa ndakazvarwa.
Tiri kuona kuti kambo aka kanenge kato nevhidhiyo iri kutambirwawo sei iyoyo?
Ndinangoti vhidhiyo iri ndo yakaita kuti kanyanya kutambirwa zvakanyanya nekudawo kuti ndakakazivisa pamwe chete nevhidhiyo. Vhidhiyo racho riri kufarirwa nevanhu zvakanyanya uye ivhidhiyo randakashanda zvakanyanya kuti ribude zvinoadvertisa vatsigiri vangu mhuri yangu yethe Great Generation Family.
Tichitarisawo ipo pakutsikisa kwamuri kuita nziyo uku iro gore rino ra2020 pane zvimwe here zviri mugapumu?
Ya, gore ra2020 ndiri kutarisira kubudisa album ndinangoti ndo pandatanga kunyatsobudisa album mushure mekunge ndatanga kuzivikanwa ndichange ndichinzi chirema chinorema saka ndo album randiri kuzoshanda kutaura kuno.
Rinenge riine nziyo ngani iri?
Sofa handisati ndanyatsokuziva ndoda kuti ndichiri kubhalansisa kuona kuti dzingadzise dziri dzingani asi dzichange dzichitangirawo hadzo pa10 kukwira.
Padamba refiri munenge muine vamwe vaimbi here uye ndeanani?
Ya, ndiri kutarisira kuzobatana nevamwe vaimbi vakaita sa Mambo Dzuterere, vakaita sa Pachihera, saka ndichaona maconfirmation avachange vandipa kuti ndichaita nani, but ivavandiiwo ndevanhu vandakaisa pachanjeti yangu, ndevanhu vandakaapplya for the collaboration.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Mukoma Greatman nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai nekutibata.
Kunyangwe vaishoreka vak
Aiwa, tinotenda zvikuru muimbi Tongai Greatman Gwaze na kukambo featuring Matthias Mere.